Mugwaro rakabudiswa nezuro mutauriri wevheki amai Joyce Kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa avadhaiki makumbe ekuda kukwikwidza muwadhi 12. Amai Kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vatoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo. Kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanyemhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadhi mavo kuti vakwanise kukwikwidza. Asi amai Kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo neurombo nezvakaitika. Patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vaShepherd Kaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vakaona vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti Nolin Makumbe akanga akanyoresa kuti Nolin Musariri. Vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti Muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa. Vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete. Vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa. Vamukumbi vanoti zvakaita vheki zvinoshoresa zvikuru vachiti havatisina chivimbo nesangano iri kuti rinoita sarudzo dzakachena.
Chivimbo hapana nekuti havana mushure mekunge vakumbira kudaro havana kukupa korekitivhi mezha yavachaita pamberi apo kuti zvazoitika zvachose. Vakangoti vane urombo nezvakaitika saka kuti vachiti notichagadzisa tichidai havana kuchipa ipapo saka hatigodi kuvimba navo.
Hatina kunzwa kumunyori munyaya dzesarudzo mubato weCitizens Coalition for Change vaIan Makone vanga vambovimbisa kutaura nesu asi vakazotadza kubatsika panharembozha yavo. Sachigaro sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaIan Makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita vheki hakuna zvakunobatsira. Vamakoni vanoti zvinoratidza kuti vheki ine basa guru rekugadzirisa gwaro revavhoti.
Asi zvinoti hazvingofanira kupendeka kukumbira ruregerero zvaitika zvinoratidza kuti pane zvakakanganisika kana zvisina kumira zvakanaka kuvheki maererano nevhotazo. Vhotazo rinofanira kunge richizivikanwa vanenge vaaizeta vanenge vachida kuti vanominato vanofanira kuchekera vega kutarisira vega muvhotazo tikaona kuti mazita avo arimo here mazita evanhu vanoda kunominatwa vanoda kuvanominata arimo here muvhotazo.
Nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinetsa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera. Gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa vheki nekuda kwemakakatanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Nyaya yainetsa zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa izvo zvaizofumidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kudirira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.